Ha, chekutanga ndechekuti vanhu ngavangoziva kuti gwaro remontante commission report rine zvinhu zvakawanda, harina chinhu 1 kana zviviri, mune zvinhu zvakawandisa zviripo. Saka patiri kutaura zviva kuti chii chiri kuitwa, pane zvimwe zvinhu zviri pachena, pamwe zvinotikwanisa kuti munhu wese aone kuti izvi zvava kuitika kana kuti hazvina kuitika. Ngatitange nechekutanga tanga, changa chakakosha pa report yemontante commission yanga iri kuti tikwanise kuziva kuti vanhu 6 vakashaika musi wa1 August vakaonekwa vakafa vamwe mutown nevamwe vakazofira kuchipatara vaine magunshot wounds. Ndeyani munhu akaita izvozvo? Izvo vanhu ivavo vakafurwa nani? Commission yedu yemontante yakati vanhu ivavo vakafurwa nemasoja nemapurisa. Saka ichocho icho chisungo chakatobudwa. Hurumende yakatambira zvinhu izvozvo kuti ehe, masoja nemapurisa ndo akaita izvozvo. Taida kuti commission yaida kuti zvinhu zvitambirwe nevanhu. Saka iye is one point. Chechipiri chatakataura mucommission, takati kana pakaita vanhu vanoratidzira vanoita mademonstration, mapurisa nemasoja havafani kudarikidza mutemo wekuti vanyatsobata kuti mademonstrations asaita violence, asi havafani kutyora kodzero dzevanhu zvekuti mapurisa haabvumidzi kurova vanhu vari kudemonstrata kana kuita zvakadaro. Vanofanira kuti kana vanhu vademonstrate nyange vasina kuteedza mutemo, anenge asina kuteedza mutemo anofanira kusungwa asina kurohwa.
Matimi, chimwe chisungo chakabuda nekomisheni ndechekuti izvo mapurisa nemauto haafaniri kunge achimbunyikidza kodzero dzevanhu vanenge vachiratidzira kunyange hazvo vasina kunge vapuwa mvumo. Tiri kuona kuti nezuro kwakave nekuratidzira vanhu vakawanda vairohwa nemasoja vachisungwa. Munoti kudii nazvo takatarisa zvakabuda mukomisheni yamakanga muri?
Handina kuona zvauri kutaura zvekuti vanhu vazhinji vakasungwa nekurohwa nemasoja nezuro, nekuti nezuro kana chera musi wa31 July hakuna mademonstrations akaitwa ungati demo yatiri kutaura. Mumontante commission taitarisa mademonstrations aya ekuti anouya vanhu vakawanda, pamwe pane vanhu 400, 500, 1000 vari kufamba vari. Zvakaitika muna 1 August vanhu zvokushudha kana kuita futi kune vanhu vanga vakawanda. Hatina kuona mademonstration erudzi rwavanhu. You know mademo aiitwa anoitwa kuna kuamerika ikoko. When you get demonstrations, the pictures dzinobuda dzinenge dziri pachinga kuti pane demonstration. Hatina picture kana 1 inotaridza kuti nezuro kwakaitwa mademonstrations erudzi rwatakadila narwo mumontante commission.
Imi semakomishina anga ari mumontante commission aya, munotevedzera here zvinenge zvichiitwa nehurumende kuona kuti izvo hurumende yazadzisa zvisungo zvamakabuda nazvo?
Tinorombo nekuti isusu semacommissioners emontante takatopedza basa, hatina kodzero kana mvumo yekuti tikwanise kumonita. Takaapoindwa kuti titarise zvakaitika musi wa1 August toona kuti ndiani akakonzera zvinhu izvozvo, tikataurira the whole world kuti masoja nemapurisa, tikapa marecommendations iwavo ekuti masoja nemapurisa haafaniri kuita zvakati, uyewo vanotaridzira havafaniri kuita violence. Takazvinyora futi muripoti iyoyo. Zvaakune vanhu veZimbabwe kuti vatarise kuti zvakataurwa nemontante commission zviri kutevedzwa here. Hazvinhu zvemontante commission kuti ione. Ndingada kukupai muenzaniso yekuti parliament inogara pasi yogadzira mutemo kuti kune act yakati. Havasiri maMPs anofamba achitarisa kuti mitemo yaitwa here. Kunenge kwatova nemapurisa, kune macourts vanofanira kutarisa zvinhu zvakadaro. Saka ibasa recivil society, magroups akasiyana-siyana, nemapolitical parties akasiyana-siyana, nevanhu vemuZimbabwe. Nekuti commission report yedu inganditi zvibude pachena, munhu wese anayo, imimi sevatirionhano munayo, iri paintanet. Anyone anokwanisa kungoclog out oda kuona montante commission anozviona. And then hazvisi zvekucommission kuti iti macommissioners nekuti haachabvumidzwi nemutemo, basa ravo akatodi akatopedza. But ndichiri panyaya iyoyoyo, ngandikurumidze kutaura kuti montante commission yakarekomenda zvokuti kana paitika zvinhu ngatishandise mafacts kuti tinoongorora zvaitika, kwete kungotaura zvatinenge tisiri kuona kuti zvakaitika. Sezvavanga vataura pautanga vati urikutoti nezuro kwakaita mademonstrations vanhu vakasungwa, iyoyo pfungwa iyoyo takairamba futi. Media ngaitaura zvinhu zviri pachena zvinenge zvadii zvaitika.
But wama dukuka, mkana mchiti media, media acho tisuano acho, tinayo ma video, tinayo ma picture, tinayo matoriwe na waiwona wanu wajisunga ni kuruwa nizuru.
Ukana ukantumira wani gazo, patata ita vine, nansa ndama wana ma video za autoreo.